Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tishitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo chivabvu 15 2022 Makateerera ku Studio 7 nepenyurenya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC nchiti Ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Isu seZimbabwe tanga tingazivo kuti kuti mukirani wacho ari pati ari kupi.
Zimbabwe yoramba zviri kutaurwa nevachuchisi veUnited Nations zvekuti yaichengeta protest mupiranya aidiwa kuRwanda nemhosva dzekuponda vanhu.
Saka diri tinoona senge kuda inyaya yekuti iyo hurumende yeZimbabwe. Zvino zvaisa one pende zvakakosha seriously saka vachibvuma kana kuva kusava nehanya nekuti vari kuchengeta munhu akauraya vanhu vakawanda kudaro pagenocide recount kwese
asi vamwe vanorwira kodzero dzevanhu vanoti hurumende iri kuhwanda nemunwe
ndakugweru tanga tine victory rally tichipembera mavota takawana pamukobha pabyelection yakapfuura tichiita celebrate vanhu vakatsigira musangano weyellow uye tichiparura hwaro kuti tichafamba sei kusimudzira vanhu
zvuru nezvuru zvevatsigiri vebato rinopikisa reCCC zvoenda kumusangano wekutenda kukunda kwarakaita sarudzo dzemabyelections mugweru muna kurume Ii ndiyo mimi msore nao dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno ku Studio 7 iri mu Washington DC. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava varamba kuti Zimbabwe yainge ichengetedza protest mupiranya uyo aidiwa nemhosva dzekutungamirira kupondwa kwevanhu vanodarika zvuru mazana masere kana kuti 800,000 kuRwanda muna 1994. Hurumende yeAmerica yainge yati anenge apa umbowo wekuti ari kupi aizopiwa mubayiro wemari inosvika mamiriyoni mashanu ekuAmerica. Vachuchisi veUnited Nations vaitungamira kutsvaga kwake vanoti mupiranya akafa muna 2006 akavigwa muHarare. Ambassador Shava vanoti Zimbabwe yakashanda neUnited Nations kumufukunura kuti aonekwe nenyanzvi kuti ndiye here kana kuti kwete zvakazopa kuti azivikanwe. Vanoti nekudaro hapana chekuvanza. Vatiwo hurumende yapiwa gwaro reongororo yeUnited Nations uye yatanga kuita ongororo yekuona kuti chii chakaita kuti mupiranya agare munyika kwenguva yakareba kudaro achitsvagwa. Mukuziya nyaya iyi tabata vashava.
Pane statement ichabuda mupepa ramangwana ratiri kutsanangura kuti isu seZimbabwe tanga tingazivo futi kuti mupiranya wacho ari pati ari kupi. Nje statement iyo ndiyo ichati guide. I don't have a copy of it here, but no statement yatiri kuisa iyo.
Asi imi seZimbabwe manga mushandawo here nevanga vachiongorora veUnited Nations apa?
Tatishanda navo pese pavanga vachiuya zvese zvavanga vachida zvokubatsirwa pabasa ravo tatitivaitira hapana chinhu chatati tivanza kwavari.
Asi sehurumende pane zvimwewo here zvamuri kuita kuti muongorore kuti zvakafamba sei kuti anga ari munyika kwenguva yakareba kudai?
Iye zvino nokuti ava vava neripoti yavashambadza vakasvika nekwatiriwo takutarisa izvo kuti saka chii chaimboitika nenyaya yamupiranya.
Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika Ambassador Frederick Shava vari parunare muHarare. Asi rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie vanoti havatenderane nemashoko avashava ekuti hurumende yaisaziva kwaive namupiranya.
Ina munondoona senge kuda ipapo panobva pasina chokwadi chakatisibei because yanga ari munyika kwenguva yakatirebei kubva pakaitika genocide iyi. ende kune utaurwa zvekare kuti Mpiranga aita achipinda munyika achimboshandisawo futi ndege dzenyika and izvinhu zvokuti izvozvo zvaitozikanwa nehurumende saka ini kwandiri ndoona senge kuda ipapo panogwa pasina chokwadi
asi chingava chikonzero chei chekuti Zimbabwe ide kuchengeta munhu akadai achitsvagwa nenyika dzepasi rose
ini ndoona senge kuda kushaya tingati seriousness nenyaya dzakakosha kudai because genocide i crime against humanity and tinozovawo zvinoitika kuZimbabwe zvokuti vanhu vanongourawa vanhu vanongodisapiswa pasina accountability so ndoona senge kuda inyaya yokuti vanhu vari muhurumende kana kuti hurumende yacho havanyatsokutora masikesi akadai so very seriously and also tinoziva kuti Zimbabwe inoramba futi zvekare kuva member of international criminal court and inoramba zvekare kuva member ye convention against torture namo anzi mitemo yepasi rese inoona kuti vasimbise mitemo yavo kana iri nyaya dzemahuman rights saka ndiri ndinoona senge kuda inyaya yekuti iyo hurumende yeZimbabwe zvunhu zvaisingaone senge zvakakosha sereki saka vachibvuma kana kuva kusava nehanya yekuti vari kuchengeta munhu akauraya vanhu vakawanda kudaro pagenocide recount quest
tichitarisa kudyidzana kweZimbabwe neRwanda kunosara kwara papi chaizvo nenyaya dzakadai idzi
ndiona senge kudyidzana kwavo kunogona kusitrena hatingati marelationships avanga vachizama kuda kubhilda because toziva kuti Rwanda mai manje yaidawo maticha anobva kuZimbabwe kuti auye achishandawo kuRwanda zvichingoda zvidaro but zvinhu zvakadai so zvinositrena hatingati marelationships because ivo vanhu vacho veRwanda vanokoshesa nyaya yegenocide zvakasimba tinoziva kukaitwa matare ekuudza vanhu to justice panyaya idzi and ivo vanhu ivavo vakazouya kuZimbabwe zvinositrena hatingati ivo marelations even mafeelings towards vanhu vemuZimbabwe kuti hamungave muchichengeta munhu akatiita izvi kwenguva yakareba kudai so imi muchidinaya kuti hamuzivi kuti aripi
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie vachitaura vari parunare kuTexas muno muAmerica. Mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa nasi vange vari kugweru uko vange vachiita musangano wekutenda vatsigiri vavo vakavhota musarudzo dzemabielections dzakawanda dzacho dzikakundwa nebato ravo. Vachamisa vashora zvikuru mitemo yehurumende yekuedza kugadzirisa upfumi hwenyika yakaparurwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuedza kudzikamisa upfumi. Nezuro vachitaurawo nebepanhau reSunday Mail, gurukota rezvemari muzvinafundo Muturi Ncube vakati hapana kudzokera shure pakushandisa dhora remunyika, vachikurudzira vanhu kuti vamboshandise dhora remunyika nerekuAmerica pari zvino vakamirira kuti dhora remuZimbabwe ridzoke. Asi vachamisa vaudza vatsigiri vavo kuti kushandisa dhora remuZimbabwe hakushande. Ngatinzwei hurukuro yataita nemuteedzeri wemutauriri webato ravo vaustalo Siziva.
Ndakugweru tanga tine victory rally tichipembera mavhota atakawana pamukobha pabielection yakapfuura tichiita celebrate vanhu vakatsigira musangano weyelo uye tichipara hwaro kuti tichafamba sei kusimudzira vanhu in terms of our program kuparliament nekukanzuru kuti tichaita sei setribuc government kana tapinda neuye nekugadzirira kuti takuenda kusarudzo za-2023 saka nyaya yatakaita pabielection inenge iri nzvisa yatinotei chirungu side meal because takugadzirira main course inoya 2023 vati kupinza vachamisa pachigaro saka mutungamiri wedu dichambion chief vachamisa wangu aripo aita special occasion nevamwewo vatungamiri eCitizens Coalition for Change.
Asi tiri kuona kuti nyika yakatarisana nematambudziko akawanda tichitarisa nyaya dzezveupfumi kushaya simba kwedhora. Zvii zvavari kuvimbisa vanhu kuita vachamisa kugadzirisa matambudziko akasangana nenyika?
Zvo nyaya yabatwa nemutungamiri vachamisa vachitaura kuti munyika taita problem yekuuya kwemapurisa akawanda nyaya iripo paekonomi ndeyekuti hapana confidence. Vanhu vemuZimbabwe havana trust naMuchili Ncube, havana trust navamunangagwa. So nyaya yekutanga yakataurwa navachamisa ndeyekuti nyaya dzemari takavaudza kare vakomana nevose kana vari muzana inyaya yedeficit yeconfidence. Parodiwa confidence paekonomi, hapadiwi mapolicies anogadzirwa usiku nekuti anokonera kushanda zuva rabuda. Ndo nyaya iri kunetsa. Chechipiri, vataura nyaya yeprogram yekuti tinofanira kudzosera US dollar nebasket of multiple currency regime kuti tiwane mari inotenga tichigadzira nyaya yeupfumi, in particular nyaya yegold, kuti ndo yakakosha kuti tiite magold reserves kuti tidzosere currency yedu Zimbabwean dollar. Saka in the immediate term tataura tiri kuproposa nyaya yekudzosera kweUS dollar as official currency of trade kuti tichigadzira nyaya yedu.
Asi kavasiziva muromo hauzarirwi nerwizi, vachamisa vanga vachivimbisa kuti vanoita sei chaizvo kugadzirisa nyaya dzezveupfumi nekuti kutaura kunenge kuri nyore.
Vataura nyaya yekuti tinoita sei tigadzire nyaya yeupfumi munyika. Vanhu vari kutambura mari dziri kubiwa. Nyaya yavataura tiite block malikages, mari tinoluza more than 2 billion through my illicit financial flows. Saka ndo nyaya dzinofanira kugadzirwa. Corruption. Ndo nyaya yataura nemukuru wachamisa kuti kana vapinda vanofanira kudhiya nenyaya yempunity. Kana vapinda vodhiya nenyaya tiite restore confidence in the international market. Nekuti hatigoni kutaura kutora kuti mabhanga auye atichi supplier nekuti supporter. Isu tichitaura tinovhara lending yemabanks. Idzodzo handidzo economics. VaMuchili Ncube vanoziva vasati varasikirwa neconsciousness yavo. Vaiziva kuti ndinofanira kuitwa. Vakazvitaura kuti ngativisei bond note nekuti bad money drives out good money.
Gweta, avo vanga vari mutedzeri wemutauriri webato reCCC vaOstalo Siziva vari parunare kugweru. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mauto United Nations anochengetedza runyararo anoti vakapandukira hurumende yeCentral African Republic vanozviti Union for Peace in Central Africa vakauraya vanhu gumi mumusha weBokolobo nemusi wemuvhuro svondo rapera. Mauto anochengetedza runyararo kubva kuMauritius atumirwa kunzvimbo iyi kunoona kuti vanhu havarambe vachiurayiwa. Finland yazivisa nhasi kuti yave kuda kuve nhengo yeNATO kunyange hazvo iri kuyambirwa neRussia kuti kuita izvi kuchauya nezvirango zvakaomarara. Finland ine muganhu neRussia. Mutungamiri weFinland vaSauli Niinisto nemutungamiri wehurumende vaSanna Marin vazivisa nhasi muguta guru renyika iyi reHelsinki kuti vave kuda kupinda muNATO. Imwe nyika yakavakidzana neFinland, Sweden, inotiwo iri kuda kuva nhengo yeNATO. Munyori mukuru weNATO vaJens Stoltenberg vanoti vanotambira nyika mbiri idzi. Russia yakatodzima magetsi muFinland nekuda nechinangwa chekuiranga mushure mekuzivisa kuti yave kuda kuva nhengo yeNATO. Dzimwe nhengo dzehurumende yeAmerica neUkraine dzaita nhaurirano muBerlin nhasi dzichizeya nyaya yehondo iyi. Ukraine nezuro yakatanga kurwisa guta reIzium riri pasi peRussia. Russia iri kurwisa zvakasimba kuDonbas kuti iedze kutora dunhu iri asi zvinenge zviri kunetsa. Iko zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum. Muchirongwa chanhasi tine hurukuro nemumwe mukuru musangano reHeal Zimbabwe vaEd Knowledge Mandikwaza.
Isu tiri kushanda nevechidiki tichivakurudzira kuti vashandise mimhanzi kana kuti nziyo dzavanoimba munzvimbo yeEpos neHopi nedzimwe nzvimbo dzakadaro kuti vakurudzire runyararo. Tinofunga mukoma munozviziva kuti nguva zhinji mumakomuniti matinogara vana vechidiki vakomana nevasikana ndivo vanowanzokushandiswa kuti vakonzere mhirizhonga. Vamwewo vanongokonzera mhirizhonga pasina vashandisa asi nenyaya yekuti vari kuabhusa zvinodhaka, zvinotsima drugs. So drug abuse is one thing that we are also dealing with. We encourage vana vechidiki kuti vasiye zvinodhaka, vagone kutevedza gwara rinoita kuti chouviri chiwanike muupenyu, vakwanise kusimudzira gara kwavo kwakanaka. Munyararo zvisina mhirizhonga kana kupokana kana kukakatidzana. Chakanyanya kukosha ndechekuti izvozvi zvakatarisana nemaelections ari kuuya muna 2023. Zvinoda kuti vechidiki vakurudzirane kunoregesa kuvhota uyezve kuvhota murunyararo nekuaccepta mapolitical differences avainawo vachiremekedza mitemo yenyika, zvakanyanya constitution.
Muri kuti vechidiki vakurudzire runyararo kuburikidza nenziyo, ndevapi vamwe vamuri kushanda navo munzvimbo dzabataura idzi?
So tiri kushanda nemaupcoming artists vatinoti izvo vaimbi vachiri kungotanga vechidiki, vasimudzira pabasa ravo rekuimba, asi nekutiwo vakwanise kuimba zvinhu zvinosimudzira runyararo munyika yeZimbabwe. Zvakanyanya munzvimbo dzakawanda vanhu vakatarisa nzvimbo dzakaita seAirport, dzakaita seHope, uyewo kumamisha uko kusinganyanyi kusvika information zvakanyanya. Asi nemi mhanzi munoona kuti vanhu vanoimba vanotevedzera zvinoimbwa nevaimbi, nekuti vanenge vakaita semacelebrity kwavari. Zvinovandudza kusvika kwenyaya yerunyararo nekudzirwa kwemhirishonga nemakatatanwa, uyewo nekukurudzira kudzivirirwa kwekushandiswa kwezvinodhaka.
Saka chirongwa chenyichi chiri kutambirwa sei naivo vaimbi vachiri kusimukira nevamwe vechidiki munharaunda idzi?
Isu tinoona kuti vechidiki vazhinji vari kuchitambira zvakanaka, vari kuchitambira nemaoko maviri, nekuti vari kubvumawo kuti vana vechidiki vazhinji, vakomana nevasikana, vari kunyanya kushandisa zvinodhaka, zvinoita kuti vapedzisire vapinda munganiwani dzakawanda dzinosanganisira mhirizhonga, uyewo kukanganiswa kwekodzero dzavo, uye zvinoita kuti vatadze kukura vane utano hwakanaka. Kumwewo vechidiki vari kuzvitambira zvakanaka zvekare, nekuti mashoko ekuti vazive kuti zvekuvhota unorejesta kupi uye zvinotarisirwa kuti unge uinazvo zvinowanikwa kupi, vanenge vasingazvizivi. Saka kana meseji ichitaurwa nevanhu vane zera ravo, uyezve zvichitaurwawo kubudikidza neentertainment, zvinovanakira zvakanaka, uye zvinoita kuti vakwanise kutapirirwa vachiitawo zvinhu zvinoita kuti vakwanise kucontributa muzvinhu zvinosimudzira nharaunda yavo uye nyika yavo zvakanakisa.
Munokwanisa here kuti muvaunganidze? Zvinenge zvichifamba sei kuti saka muri kuita mashow here kana kuti?
Izvi zvinodependa nezviri kuda vana vechidiki. Tinoita maconcert avanoronga ivo, voparidza shoko rerunyararo nekudzira mhirizhonga nemakakatanwa pache zvavo ivo, uye nekudzimbisa mimhanzi yavo mune zvakanaka.
Munenge muchiita sei kumaruva? Muri kuita zvirongwa zvimwe chete izvozvo?
Zvirongwa zvimwe chete mukoma, hapana chinosiyana. Shoko nderimwe rekuvandudza runyararo kudzivirira mhirizhonga nemakakatano, nekuti hakuna nzvimbo inobudirira wedza mudhorobha kana mumaruva haibudirire kana kuine mhirizhonga kana vana vachishandisa zvinodhaka. Hapana chinobuda. Chouviri kushanda kwakanaka zvese hazvibudi. As it's only when that message gets to everyone that you will be able to have people working together murunyararo uye mukubatana.
Sei vechidiki vari kushandisa zvinodhaka uye muri kushandawo sei nemapazi ehurumende kuona kuti dambudziko iri ragadziriswa?
I think you reckon kuti even mukuru wenyika vakaparurawo chirongwa chekuti vanhu vakwanise kuwana information yekuti vasashandise zvinodhaka, nekuti idambudziko ravakaonawo kuti tinenge rava kuvandudzika kana kuti kunyanya munyika yeZimbabwe. Veruzhinji vechidiki vatinotaura nawo vanoti nekuti havana mabasa, zvinoita kuti pavanenge vakagara mumaraini mudzimba mavo vasina zvokuita, vanopedzisira vakungofunga kuti tinovaraidzira kana tikatora zvinodhaka. Zvinova idambudziko hombe. Asi kudai kuri kuti kune nzvimbo dzinowanika mabasa kana kuti vanowana zvirongwa zvekuita, zvinova izvo zvatiri kukurudzira, zvinoita kuti vana veruzhinji vasashandise zvinodhaka uye zvinoita kuti kana vaine chekuita havakwanisi kuzopinda mungwanani dzinosanganisira nyaya dzemhirizhonga kana kuparadza mhosva dzinoita kuti vazopinde mumanjere.
Avo vanga vari vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reHeal Zimbabwe Trust vaEd Knowledge Mandikwaza vachitaura vari parunare muHarare. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Jesu simba rangu,
simba rangu, Jesu simba rangu.
Maneru akanaka vatereri, ini ndini Tanonoka Wande ndichikuchingamidzai muchirongwa chedu chezvechitendero. Nhasi tiri kunzwa kubva kwamuri pamusoro penyaya yatakanzwa svondo rapera pamusoro pekuti Mwari zvaari wemasimba ose akadini kungoti kumunhu ndakuregerera pasina kudeuka kweropa.
Ya, makadi zvenyu mukoma Tanonoka Wande pastudio 7. Ndotenda nechirongwa chenje zvechitendero. Ndoda kutenda mukutaurana narecheni matarirano achingori pa Cape Town ipo paya. Ndoda kutenda nemutereri akabvunza mubvunzo. Akati zvoni iye hanzi kwaMwari, zvari Mwari wamasimba ose. Vakadi kungoti kumunhu ndakuregerera pakanga atadza mupindure Eden.
Uyu mubvunzo wakanaka chose, munoti kumutereri uyu.
Muterere wedu anozviziva kuti Mwari ndiMwari wamasimba ose. But manje akudauta umasimba ose waMwari nekuda kwedanho rakatorwa naMwari wamasimba ose kudhila nemunhu achingatadza. Chandoda kuti tisikwe musoro nechekuti zvese zvakaitwa naMwari zvakatinakira. Zvimwe zvinhu hatikwanisi kuti tizvinzwisise, asi tichazozvinzwisisa ugare gare. Chinoitika nechekuti kudai Mwari vakati kumu Adam nakuna Adam naEve ndakuregererai chirarama chirarami zvenyu makadaro, it means aifanira futi kuregerera futi Satan otomudzosera kudenga panzvimbo yake. But zano raMwari reruponeso harina kumira harina kumira rakadaro. Mwari ndiMwari wamasimba ose, yes we know that. Saka pao pao simba rose wake iye Mwari akaona zvakakodzera kuti tirarame takatodaro. Ende zano reruponeso ribire rakadaro. Hatifanyi kunyanya kukweshena mibvunzo stere yekuti Mwari izvi akazozviitirei zvakazozviitirei. Izvozvo tichazvinzwisisa kana nguva yekuzvinzwisisa ichinge yasvika. Pane mubvunzo unondinakidza kwazvo uri pana Job chapter 21 verse 22. Unoti ndianiko ungadzidzisa Mwari kuziva zvari anotonga nyango nevari kumusoro. Kureva kuti hakuna angati Mwari dai akaita izvi zvingadai zviri nani, because hapana anoziva kuti akazviitirei. Saka pointi yekutanga mucherere ndeyekuti dai Mwari wakangoti kumunhu ndakuregerera angaifanira kuti kuregerera Satani nengurozi dzake vodzokera futi kudenga. Pointi yechitu ndeyekuti zano reruponeso rakarongwa naMwari pakatoona kuti chivicho rakatotinakira isusu, nekuti makatoverenga Jesu anonzi the Lamb of God which was slain from the foundation of the world. Kureva kuti zano reruponeso rakagara ratogadzirwa ritoripo kudhara munhu asati atadza. Mwari wakatona zvakatonaka akatona kuti izvi ndizvo chaizvo chaizvo zvinofanira kuitwa kuti tidhile nechivi. Saka Mwari zvavakaronga nemarongero vakaita zvakatinakira. Then the other thing ndechekuti Mwari havana kungoda kungodhila nekuti munhu ndakuregerera, asi vanoda kudhila nechivi and vada kuti munhu ave netotal obedience. So if we live munguva yekuti chivi chinenge chiri pakati pedu, then we choose to obey God. Nyango kudenga hakuzove nedambudziko, tinogara zvakanaka because we chose to obey God. But situation yakanga isiri favorable, situation yakanga isina ichitidhonza kuti tinokwanisa kuramba kuteerera Mwari, but takachuza kuteerera Mwari zvakaoma kudaro chivi chiri pakati pedu. What more tava kudenga hakuzowanikwizve any kind of rebellion. Ndichasamaraza mapoints acho nekuti 1, Mwari vaida kudhila nechivi kune nengoti munhu ndamuregerera. Dai akangoti munhu ndakuregerera, icho chivi chisina kudhiliwa nacho chisina kusvika pakuparadzwa, zvanga chichangoramba chiringoripo dai zvakare zvemwari vakati kumunda kuregerera zvairewa futi kuti satani zve aifana kuregererwa nengrozi dzake chetatu chengrozi dzakadzingwa dzokudenga dziya dziya aifana kudzosera panzvimbo dzavo ende chetatu ndechekuti mwari nesimba ravo ravainaro roma kuti ndemasimba ose vakatona zvakatonaka zvakakodzera kuti vadhile nechivi nemhando iyo saka the plan of salvation zano reruponeso rakatonaka rakadaro because yakaikwa namwari wemasimba ose saka tatenda kuti mwari ndewemasimba ose ngatitendewo futi kuti zano reruponeso nemaitiro arakaitwa iwawo zvakatotinakira zvakanaka zvakadaro
vateereri ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi kana muine mibvunzo kana zvechitendero zvamunoda kugovana nevamwe tumirai maaudhiyo enyu pawhatsapp nhamba dzinoti +1 301 919 8140 nhamba idzi ndedze zvechitendero chete ndiri Tanonoka Wande ndichiti mosara zvakanaka
Aiwa tinotenda zvikuru Tanonoka Wande uye tinoda kupa kutenda kukuru chikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Iko zvino tombotarisa nhau dzemitambo yenhabvu yePremier Soccer League yatambwa nhasi. Mutambo wange wakatarisirwa zvikuru pakati peDynamos neHighlanders kuBurbafield Stadium hauna kuzopera zvakanaka nenyaya yemhirizhonga mushure mekunge Highlanders yanwisa chibodzwa ichitungamira 1-0. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Mutambo uyu wanga usina kumira zvakanaka vatsigiri vezvikwata zviri izvi vachikanda zvinokuvadza munhandare vasingafare nemabatirwo epembe. Mubongozozo imomo mutambi weDynamos Bill Antonio apiwa kadhi dzvuku ndokusiya dhimbare ine vatambi vasingakwane gumi nemumwe chete munhandare. Papera mutambo uyu mhirizhonga yaendera mberi panze penhandare vativiri vezvikwata zviviri izvi vachirwisana. Mune mimwe mitambo yatambwa nhasi Triangle yarova Cranbourne Bullets 5-2 ndokukwira kusvika pachinano chechitatu. Manika Diamonds yaita mangange 0-0 neBlack Rhinos iyo inorairidzwa naHerbert Marowa. Kwapera mitambo yesvondo rino zvikwata zvina zviri pamusorosoro petafura ndeizvi: Chicken Inn 31 points, Dynamos 30 points, Triangle 27 points, FC Platinum 25 points. Zvikwata zvina zviri pasi pasi: ZPC Kariba 13 points, Tenax 13 points, Glower City 9 points, Wawa 8 points. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda zvikuru Michael. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Zimbabwe yoramba zviri kutaurwa nevachuchisi veUnited Nations zvekuti yainge ichichengetedza Proteas mupiranye aidiwa kuRwanda nemhosva dzekuponda vanhu. Asi vamwe vanorwira kodzero dzevanhu vanoti hurumende iri kuwanda nemunwe. Zvuru nezvuru zvevanhu zvevatsigiri vebato rinopikisa Resistance Coalition for Change zvoungana mugweru. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonika ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Gibbs Dube muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela kustudio 7 ngesonto mhla ka 15 kuNkwezi 2022 uKip Stube. Endabeni zethu lamhlanje, bayakhala osomabhizimusi ngokuvinjwa kwamabhanga ukuba ababoleke imali.
Sikhuluma kanje besilohlelo ebesilulungisa lelinye lamabhanga, uhlelo lwabalimi abangabantu abatsha ama-youth ekade besikhangelela ukuthi bacalise ukuthi bahlanyele ngo-August.
Kulabanye abathi amabhanga kababaniki imali.
Amabhizinisi amancane kuyahlupha kakhulu, kakhulu asikahlangani losizo oluthile silithola kumabhanga.
Inhlanganiso ye-EduLink ithi ilungisela izifundi amaphepha aqondileyo okufunda kwamanye amazwe.
Manje ofika lapho enampundu ngithola abantu ngathi isijuhwani, abanye ngathi banjani abantu laba.
Lo ke ngowalwa impi yenkululeko ekuviwo lezibra. Umculi olodumo uDeborah Fraser kasekho. Salathulula ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kulo msakazo. EleZimbabwe lithi lasebenza ndawonye lababedinga uPortras Mpiranya wayedingwa ngeleRwanda esethuswa icala lokubulalisa abantu abanengi ngesikhathi sempi yomvukela kulelo lizwe okwabulawa abantu abanengi. EleZimbabwe lithi lenza konke okwakufunakala ukuba kuvezwe konke okubi okwenziwa nguMpiranya wafela eHarare. Uhlangothi lwe-United Nations Residual Mechanism lusanda kubika ukuba uMpiranya wafela kweleZimbabwe. Abaphethe udaba lolu bathi eleZimbabwe kaliphathanga ngemfanelo udaba lolu. UMnumzana Frederick Shaba ophethe uhlangothi olubona ngokudlelana lamanye amazwe utshele iStudio 7 ukuba bakhulumisana ngemfanelo lalabo ababedinga uMpiranya. Bayakhala osomabhizimusi ngokuvinjwa kwamabhanga ukuba aboleke abantu lamankampani imali yokulungisa impahla lokunye. Kodwa kulabanye njalo abathi osomabhizimusi abathuthukayo kabalani lodaba lolu. UMavis Gama usethulela lolu daba eseHarare.
Uhulumende wavimba ukuba amabhanga aboleke abantu lamankampani imali, waphinda njalo wathi kulezinye inhlelo okungamelanga zibalwe kulokhu. Izolo kusihlwa umphathintambo obona ngokusetshenziswa kwemali yelizwe uMnumzana Mthuli Ncube wethule umbiko othi uZulu uselelungelo lokuthenga ukudla kwamanye amazwe. UNcube uthi kuza kwehliswa imithelo yokudla okuthengwa kwamanye amazwe ukwenzela ukuba abantu bethole ukudla ngemfanelo. Loba kunjalo osomabhizimusi bathi kuyamangalisa okwenziwe nguhulumende ozama ukuvimba ukuguguteka kwedola leZimbabwe. Okwamanje idola leMelika libiza amadola angamakhulu amane, 400 Zimbabwe dollars, emkambo wemali wensitha. Osomabhizimusi bathi lokhu kuzaqhubekela phambili loba benganikwa izikwelede ngamabhanga. UMnumzana Angleston Sibanda okuhlanganiso yabalimi eye Green Africa Technologies uthi inhlelo zabatsha zilakho ukubhidlika ngenxa yokuvinjwa kwamabhanga ukuba anike uZulu lamankampani izikwelede.
Isinqumo sikahulumende esokumisa ukubolekiswa kwezimali ikakhulu ebalimini, thina njengamakampani asebenza labalimi kusiphambanise kakhulu enhleleni zethu. Sikhuluma kanje besilohlelo ebesilulungisa lelinye lamabhanga, uhlelo lwabalimi abangabantu abatsha ama-youth ekade besikhangelela ukuthi bacalise ukuthi bahlanyele ngo-August. Sokuhle kwaphambanisa yilonke uhlelo lonke ngoba ibhenki kade sivumelana ukuthi leyo bhenki izabanikeza izimali zokuthi baqalise. Ngoba njalo sisebenza sile silomgomo kumbe i-target. Siya exporter thina, sihambisa izilimo zethu ngaphandle kwelizwe. So siyabe silama order ngathi sikhangelele ukuthi siwa supply siwahambise ngesikhathi esithile sebesivumelene so bese sivumelana le bank ukuthi i banking anika abalimi bethu izimali bazanelise ukuthi balime sihambisanelise ukuthi sigcwalise le order khathi simase kunje konke sokulize akusasebenzi
usibanda uphinde wathi
ngabe bathe besenza njalo bakhangela ukuthi iwapi amanye ama sectors acakathekileyo a contribute ku economy ngoba thina abantu thina silima okwe izilimo ezincane lezo kuthi horticulture singabanye bakhona abaletha yona leyo foreign currency efunakalayo nxa sikhihambisa izilimo zethu ngaphandle kwelizwe so nxa sesihlesa abalimi bethu bengasatholi usekelo lwezimali kutsho ukuthi lo hulumende laye kaseze ukuthola ke futhi imali yangaphandle kwalini kwamanye amazwe yamanye amazwe ayidinga kangaka so umthetho wakhona nje awuzange ucatshangisiswe kahle
uyakhala lo nkosazana Patricia Vundla umqondisi wenkampani ephekela uZulu ukudla eye True Elegance
hey indaba leyo yokuvalelwa kwamaloni leyo isiza yenza impilo ibe nzima kakhulu ngoba phela sithembele wona into eneziningi ngoba sisuka ku-COVID kunje abantu baye bengelazimali so sibe sesirelaya kumaloni wona lawo ngoba i-capital kayikho impilo inzima nesisilamabhizinisi aqalayo silamabhizinisi vele amanye vele ekhona so nalaya besuka phansi afuna imali abefuna ukuncediswa so bekusinceda kakhulu ma siyithola yena le iloni
umnumzana Believe Gawule ongusomabhizimusi njalo okubandla elibusayo uthi amabhizimusi athuthukayo kawatholi imali emabhanga ngakho-ke iningi labo kalizihluphi ngokwethulwe nguhulumende
amabhizinisi amancane eyi kuyahlupha kakhulu kakhulu asikahlangani lo sizo oluthize siluthola kumabhanga amabhanga akasincedisi ikakhulu ekubolekiseni izimali baboleka bona abala amabhizinisi amakhulu abayibo njalo abathatha imali lezi besiyazibazulisa emkambo bedulisa bekhweza lama-rates yikho kwenzakalayo kakhulu emumeni wezimali okukhona kathesi
ugawule uthi uhulumende uzama ukuvimba okubi okwenziwa ngabanye osomabhizimusi
umumo lo okahulumende okumisa ukubolekiswa kwezimali ngamabhanga kube linyathelo elithathwa nguhulumende kuzindlela zokuqeda ubugwelegwele obukhona phakathi kwendaba zezimali emkambo yensitha le eyesilimaza amandla emali yelizwe yokuthenga sikubona lapha bona abantu ababolekiswa izimali laba bebatholakala njalo besiyakwenza ukuganga okungaphezu kwamandla ngaphandle lapha so ngakho-ke amabhenki aboleka abantu abalimaza kakhulu imali zakho neziningi zisetshenziswa ukulimaza imali isisindo samandla emali yethu kuningi okubi okwenzakalayo ukulimaza umnotho welizwe
ugawule uthi okwenziwe nguhulumende kuzabisela muva amabhanga
engibunanzelelayo ukuthi kakhulu kuzatshaya kakhulu abamabhanga ikuthi into yonke nxa ibuya ezama ukuvala ububi isuka isebenzise nzima lalabo abaqondileyo ukusebenza kuhle abayibo bade bezihambela kuhle imisebenzi yabo kuthi-ke lezi gangi into yakhona nxa kuzama ukujeziswa izigangi kwesokucina sokusafa labanye abantu nje abazisebenzela kuhle sokukhona kathesi ukuthi into lela nxa izasebenza abanye izabasebenzisa nzima kakhulu izaletha ubuhlungu obuthile kodwa-ke ngezinye indlela kuzaletha njalo ukuvalela amasela ngoba ububi lobu busenziwa ngabantu abathiyeneyo abanye kade bengakaziwa abangaziwayo yiko okukhona so ngako uhulumende uthethe leli nyathelo ukuthi abone ukuthi uyavala izikhala lezi ezivuzayo
uphinde wathi
ngoba nxa u-finance and economic minister uMthuli Ncube evala esinye isikhala lesi amatsotsi ayavula esinye xa kuvalwa lapha ayavula esinye so kunjenje kwenziwe khonokho sebevulile esinye sebedingile enye indlela lapho indlela abaza kudla ngayo indlela engcolileyo futhi enjengayenale indlela abazisebenzisayo laba abantu ukuthi balimaze umnotho welizwe
umnumzana Joseph Chuma laye ongusomabhizimusi okubandla lezanu PF uthi bekumele uhulumende ahlolisise okwenzakalayo engakathathi isinqumo sokuvimba amabhanga ukuba abolekise imali
bekumele bekhangele
lawo makampani abacabangela ukuthi aya abuse imali ngokuboleka emabhanga bese bengenisa ku black market kube yibo bona labo abathagethwayo bemiswe athi ubona kumiswe amakampani wonke lamabhenki wonke bona angasabolekisa imali abanye abantu ababevele beyidinga befuna ukusebenza ngendlela eqondileyo.
Uchuma ophinde wathi
uhulumende wavele wazitshwe eqala ukungena ngo-2018 ubana uzaba nguhulumende olalelayo. Ngiyathemba ubana bayalalela bayezwa ukukhala kwabanye abantu nxa bekhala ukwenzela ubana kulungisiswe ngendlela epheleleyo. Ye babezama imizamo yokuvala lapha nalapha njengoba nje ubona ukubana abelungu basilwisa ngendlela emangalisayo bafuna ukubana umkhonomo wethu lo ubhidlike ufe kuze ufike esigabeni sokuthi abantu bagcine bevukela uhulumende wabo.
Kulabantu abaningi abasola okwenziwe nguhulumende ngoba usubhidlika umnotho welizwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change elikhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa namhla lenze umhlangano wokubonga abantu abavotela amalunga alo eGweru. Umnumzana Gift Ostadlo Sisiziba uthi lokhu ngokunye ukukhankasela ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo.
Elinamuhla siseGweru eMkopa lapho-ke esihlangana khona lezi zukulwane zaseGweru eMiglands sibonga abantu beMkopa ngokusivotela kuma-by-election. Njoba likwazi ukuba ne-TCC inhlanganiso entsha so sivumele enokubana inhlelo esizaziyenza ikubana ke sibonga abantu ngenxa yokuthi bama lati basivota ke basivotela isimo selizwe sinzima siphakula iprogram ekubana sizayenza njani sikuparlament ukubana sipushe indaba yokubana ke impilo zabantu ziyenzwe zibe ngcono kulungiswe njalo lokumeka sure ukuthi siya ekhuluma izinto ezifunakala ngabantu ukuthi ama citizen centric policies sisedalele parliament lase councilini ukubana sithuthukise impilo zabantu. So ivictory rally le ngeyokuthi sikuphakule iprogram yethu kubalaleli basemiglands la kulizwe lonke ubana sizahamba njani njenge TCC njalo silungiselela ke ukuya phambili ukubana sizayenza njani ukubana sibe lamaya ama MP amaningi ikakhulu emaphandleni silungiselela ke umkhankaso ka-2023.
Umnumzana Gift Ostalo Siziba ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change wexoxa le-Studio 7 eseGweru eNkabazwe. Wezemaphandleni namhla sesigabeni seMangwe esabeleni seMatabeleland South u-Ezra Jesus Banda uxoxa lowalwa impi yenkululeko.
Ye, igama mbani la, hlala nabe sathini la.
Igama elekhaya kwakunguRanka Tukhube, lempini kwakunguDaniel Mazibisane.
Daniel Mazibisane?
Yehe.
Lapha, ngihlangana nawe lapha, kungapi la?
Lapha kukongwanyana eBatanani Village.
Batanani Village?
Ye.
Ye, asizwe ke lapha ke Mazibisi.
Ye.
Ela elilo lamaqini lesithupheni lithiwa ngubani?
NguRanka Tukhube.
Ranka Tukhube. Isikhalanga lesi.
Yehe.
Ye. Wena ke ngiyakubona uhlala la. Uhambe nini empini?
76. Ngoba ufaka JZT kade sengikhona.
Kwahamba njalo uthi uze empini wonga.
NgangiseGoli. Kwasekuthi elusaka kuma radio sebekhuluma baka Joshua Nkomo. Bethi yeyi bantwana bethu yeyi ilizwe labo khoko benu liyahamba. Inkosayo ngase ngithi ilizwe labo khoko lenge lihambe mina ngikhona okungcono ngihambe ngiyokhulula ilizwe labo bani labo khoko. Ngikusuka kwami eGoli ayinomngane wami uthiwa uMosi. UMosi wayesebenza komunye umlungu edrive imoto ehambe yofaka umlungu wakhe emsebenzini. Sasoganiza ukuthi uMosi imoto yakho ilekhuphane thina sithathe le moto emlungu sithele ipetrol sihambe imoto leyo
lijonje imoto emlungu
sizafika siyishiya ngaphi eHabron namanje tasayithatha leyo moto kade sasiyitrade eButswana laphana safika sayimisa imoto sathi misa imoto sathi hayi lisizele amapholisa. Amapholisa abathi awu libasa nga sathi hayi namapholisa Hayi bathenxe ngosabo amaphasa kwengene. Bathengela amaphasa lithi, "Aw, yes madodhe. Likhala ngani?" Sathi, "Hayi, thina singabantu beZimbabwe. So sesiyolwela ilizwe lethu. Imoto le sinayo le yomlungu esebenza umngane wami okwa uMose. Manje sesithathi izizela umango omlula. Ifoni zomlungu nansi. Yakhe ifoni nansi." Base bethi, "Okay, hayi bayanike lapho." Bathe bafonela umlungu. "Mlungu, imoto inga?" Bathi, "Hayi, imoto isejaradeni eboy." Bathi, "Hayi, imoto yasehabroni." "Hawu, njani?" Bathi, "Hayi, abantu labo kade ngabanga." Bathi, "NgabeZimbabwe." Bathi, "Ah, babesingabathi baya nga?" Bathi, "Baya elizweni eZambia." Bathi, "Libanikeze 1,000. Libatshele ukuthi uma bengavela khonale, uma bephila, bebuyele futhi kuyesu." After 2 weeks, babe say, "We are but madoda, lilungise after 3 days, siyalithatha selihamba." Kwabuya ke, sesibuya lapha sabona imoto emnyama, ile flag, phakathi. Mina ngizihlambe sihamba ngemoto. Peche, 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 peche. Ngithwase siphakathi kumafree machinyana okungaka. "Hawu, madoda, lapha sihamba njani?" "Ah, ngizwa, ngenani, sibo singena kuloku free machine." "Bayi, bayi, 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 ngizwa bethi, Lusaka, 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 Lusaka." Ngithi ngiyawuthi ngithola ukuthi sesiyehlisela isaka. Uma siyehlela isaka ngithola ukuthi sekulezinye imoto ezilenyawo ezingaka zomavili. Sesingeniswa phakathi imoto lezazi siba laphana phethe 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 ngeganga 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 ngeganga. "Ha, manje ufika lapho enampundu." Ngithola abantu ngathi yisitukhwani, abanye ngathi banjani, abantu laba. Asiyehlisa, kade angikakuboni. Mina ngamfaka isuthu. 2 days, khona lapho siyehlisa, khona lapho kwabo kuthiwa sibhaliswa, sibhaliswa, sibhaliswa. Sithi kusuka namhlanje, igama lakho ngubani? NguDaniel Masibisana. Sithi ngubani? NguDaniel Masibisana. Adiya. Ah, kwade ngilanga masahleza kuthiwa, hayi, siyahamba siyohlangabeza unkomo. Ukuthatha abavele bekhona babeyazi. Kla! Hey! Awuyazi lutho. Zwai.
Ya! Hoi! Hau! Hau! Hai, Corina! Hau! Hau! Hau, Commando! Hau!
Mama Pani!
Hau! Hau, Commando! Hau! Hau! Hau, Commando! Hau! Hau! Hai, Corina! Hau! Hau!
Masio tila banga kutuwa rolo. Yobunye onye, yobunye kadewe kutuwa ama Commandos. Obubongo, so. Aza kutuwa rolo kwa napasa
utu. Urola pansi wezi?
Urola pansi. Ubunye nyabulume kutala pansi. Tesu kalabo kule, kule zvaze ngulume kwa kutuwa zachiwa ngale swap.
Ya. Yeah.
Kwa kutuwa kalabo kutuwa rolo kwa napani. Iko lapho kwaphelisa uti yami yonke emadekeni engulume. Naphuma ke lapho sengimutsha. Ingqondo le yayisekhaya ingasekho.
Siyabonga kakhulu ke ezathi sasibanda saqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo. Singangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Selimemetheka ngamandla igciwane le-COVID-19 kwele South Africa kule mgaba emibili ye-Omicron. Elefinland namhla libike ukuba selifuna ukungena kumanyano we-NATO loba umkhokeli wakwele Russia umnumzana Vladimir Putin engakuthakazeleli lokho. So kwisikhathi sezamasiko. Namhla sixoxa ngenhlelo zikaZulu lomnumzana Bonman Khumalo, isikhulumeli sikabulelani loBhengula, wakhethwa umdeni wakuKhumalo ukuba yinkosi yesizwe sikamthwakazi.
Mthwakazi, ngiyabingelela. Ngaphandle nje kokuthi kuseselabo Youth Day, labo Women's Day, into enkulu lonyaka inkosi efisa ukuthi iyenziwe ibe nkulu yisikhumbuzo senkosi uMzilikazi mhla ka 10 September 2022 emhlahlandlela. Abantu abalungiselele lonyaka emhlahlandlela 10 September siya ngobunengi bethu kobulawayo imhlahlandlela bayazi abantu is just 17 kilometers away from Ibulawayo. Yilokhu nje okumqoka mhlonishwa ukuza sihlanganisa isizwe isikhumbuzo senkosi uMzilikazi 10 September 2020. Inkosi-ke iyacela ukuthi abantu indawana zonke asiqoqane sihlangane khona emhlahlandlela.
Sikhathe kanganani isikhumbuzo lesi baba Khumalo?
Usuku lokudlula emhlabeni kumbe ukukhothama kwesilo sakithi uMzilikazi lubaluleke kakhulu ngoba uMzilikazi nguyena msunguli wesizwe sikaMthwakazi. Yilokhu-ke usuku lolo lika 10 September 2022 isikhumbuzo senkosi uMzilikazi sibaluleke kakhulu ngoba siyisizwe nje uMthwakazi sabunjwa sakhiwa yileyo nkosi uMzilikazi kaMashobane. Yilokhu kubaluleka kwalolo suku. Yebo mhlonishwa abantu sebengathi ukuthi engani lo Bhengula sikaze sibe nezikhumbuzo zakhe kuza kwenziwa lokho. Kodwa vele lesi sizwe umsunguli waso uMzilikazi kaMashobane. So-ke kubaluleke kakhulu ukuthi sihlangane emhlahlandlela ngo-10 September ngoba isizwe simi nje sasungulwa uMzilikazi kaMashobane. Yikho ukubaluleka kwalolo suku. Ngithanda ukusho ukuthi yebo, awu inyama iyabe ingayami ngisabe sishayela ngenyama lolo suku. Zizahlatshwa izinkomo, kudliwe njengenjwayelo, abantu abeze kuvele nje hayi siyabe sihlabile ngoba vele kuyazila kithi ukuhlangana kungela gazi. Kuyabe kuhlatshiwe ngeqiniso, abantu abeze ngobuningi babo kuyadliwa. Sisukele City Hall izikhathi zizazisho uma sokusondela isikhathi. Kodwa-ke njengenjwayelo siyagida, siyadla, inyama iyabe ineng kakhulu.
Valelisa abalaleli Khumalo.
Ngiyabonga kakhulu ithuba ongiphe lona. Umbiko usuhambile, hayi sizazilandelela ngezinye indlela, kodwa umbiko usuhambile. Bantu bakithi asihlangane emhlahlandlela 10 September 2022. Ngiyabonga Msakazi.
Hey, ngithathe leli thuba ukuthi ngibonge uMnumzana Bonman Khumalo, isikhulumeli sikabulelani lo Bhengula, wakhethwa ngumndeni wakwaKhumalo ukuba yinkosi yesizwe sikaMthwakazi. Asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo. Kodwa manje sike sizwe ezikhona zokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphathelene mfundisi?
Njengensuku zonke kuba kuhleke ukuba sihlangane badlalela abathandekayo. Sibonga njalo ithuba lelo ukuba sihlangane lapha kulolu hlelo lukavuselela umoya emsakazweni kwestudio 7. Namhlanje sizake sikhangele indaba ephathelane lemuli kumbe lomndeni ukuthi kanti ilizwi lithini nalabo abantu abahlala ndawonye. Engathi mina ubaba lo mama labantwana singalibali ukuthi esintwini sakithi ubaba kuyena ozala kuphela, kodwa lowo muntu olingana lo muntu onganguyihlo nguyihlo, lo muntu olingana lo nyoko nguyoko. Isintu-ke sasigoqa njalo, sigoqa njalo abantwana baso ukuthi bakwazi ukuhlonipha abantu abadala. Sizakhangela-ke encwadini yezaga isahluko sokuqala, sizabala nje amavesi amabili, ivesi lesishiyangalombili lelesishiyangalonye. Kufundeka kanje: ndodana yami, yizwa ulaya ukayihlo ungawushiyi umthetho kanyoko. 9. Ngokuba kuya kuba ngumqhele omuhle wekhanda lakho nemigeqo entanyeni yakho. Lapha ilizwi liqondiswa njengoba likhuluma lithi ndodana yami, ngendlela yesiqondiso, indlela yokutshela lo olaleleyo. Phela uthi ndodana yami, kungatsho uthi mntanami nje, njengoba umntwana engaba indoda nombe abe indodakazi. Kodwa ngithanda ukuthi singagxili kakhulu kundodana leyo, kodwa sigxile kakhulu ebazalini ubaba lo mama. Owenza ukuthi ngisho njalo ukuthi ilizwe lakithi kumbe lamanye amazwe kukhanya izinto ziyaguquka enhlalweni lekuphileni kwabantu. Ngenye indlela akuseyikho lokhu uNkulunkulu akudalela abantu kumbe lesiko lesintu lobuntu eliseseyikho khona. Kuthiwa wena ndodana umele uzwe ulaya kwayihlo. Siphenduke sithi umntwana uza kuzwa nxa ubaba kumbe uyise emlaya. Umntwana nxa engalaywanga ngabazali kunzima ukuthi abe ngumuntu opheleleyo. Yebo, kambe sizala inyama umoya kodwa ngokunye. Okukhulu ukuthi labo bantwana esilabo bobaba kasibalayeni, bathi lanxa beganga bexhwala besenza khonoku esikubonayo bengahloniphi, bengaziphathi, benze besazi ukuthi ubaba lomama lokhu kabakufuni. Singakhathali, singadinwa ukukhuza abantwana. Kuthiwa omama ke kumele babe ngabanika umthetho wokuziphatha abantwana besesegumeni. Ubaba kuthiwa kumele laye umama ngokunika umthetho. Asibapheni imithetho, singalandeli ukuthi kabezwa bangamahlongandlebe. Bobaba layani abantwabenu, bomama bapheni umthetho ukwenzela ukuthi lina unembeza wenu abe ngohlambululekileyo ukuthi wenzile okumele uwenze. Asikhulekeni. Babathixo ingcwele, sinika amandla njengabazali ubana thina obaba sila abantwana omama babanike umthetho ukuthi umlando ungazwasala kithi njengabazali. Engxenye elinye ilanga abantwana labo bangawuthola umsa wokulalela. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo, ungadinwa lakusasa. Wezemidlalo uphethwe kungakachayi isikhathi umdlalo wenguqu phakathi kweqembu le-Highlanders lele-Dynamos namuhla enkundleni ye-Bavafisi Stadium. Iphoso ibikhokhela 1-0. Abalandeli be-Highlanders le-Dynamos bangena enkundleni besola indlela uNompembe abephethe ngayo umdlalo lo. Abalandeli be-Dimbare bazame ukubaleka legedi. Kwezinye njalo indaba, umculi olodumo uDeborah Fraser akasekho. Iphephandaba le isolezwe libika uba uDeborah ubhubhe namhla emini, akwaziwa ukuba ubulewe yini. Umculo kaDeborah Fraser uthakazelelwa ngabantu abaningi kwele Zimbabwe, sithi kalale ngokuthula. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje, wothi sikhangele ebesilazo. Bayakhala osomabhizimusi ngokuvinjwa kwamabhanga ukuba ababoleke imali. Kulabanye njalo abathi amabhanga kawabaniki imali. Umculi olodumo uDeborah Fraser kasekho. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje, wolivalelisayo nguGibbs Dube. Sikhumbule ukuthi ekuseni siyabesile uhlelo lwethu ngo-6:30 lingakhohlwa uhlelo lwesiNdebele. Sijala ukuthi ke siliphakulele elikuthakazelelayo kakhulu, njalo lingakhohlwa lokuthi sikuFacebook kuVOA Ndebele. Kuzobuya ke lingakhohlwa njalo sile website www.voandebele.com. Siyabonga kakhulu, lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.